Kristu zamuri dombo dai mambo tarira vese Messi titi shanti rudo atoma harari jese akanda jira pasipo uya we Chinese wake up makaya makazo diko akanzi time it up break up kune vanebasa peki ndokunzi mambo zanu muno wadzakano zanu muchanzi nditengere ice cream ukapinda chando zanu avo zanu tine mubvunzo yavo bvunza Hillary vakazvitadza saka vakutamba naguyo zvavo. I told you one did some salad. I told you one did is a Japan Japa to no gara unepa paras. I quit my job for the music, I'm here for the hustle. One did is a salad. So magurashi, come out the same, I'll panic.